mumwe musikana wechidiki akasira chikoro panzira vamupfumi yechipiri ati anoda kungozivikanwa nekuti amai Chandel audza Studio 7 kuti dai akawana zvekuzvidzivirira pamwe angadai asina kubata pamuviri.
Dei vangu zvinomboitika zvemuzvimanaiaaa.
Rimwe sangano riri kushandawo nevasikana vechidiki vari kubata pamuviri vasati vabvazera mumusha wembare reIM Zimbabwe Trust Mbare muzvare Margaret Yalard vaudza Studio 7 kuti dambudziko revana vechidiki vari kubatira pamuviri vasati vabvezera rakura. Muzvare Yalard vanoti kunyange hazvo pachivanhu nepachikristu vana vadiki vasiri muwanano vasingabvumirwi bonde zviri pachena kuti vari kungozviita muchivande nekudaro zviri nani kuti vakwanise kuzvidzivirira.
Wongu pabonde hatikwanisi kuamisa kuti mushandi pabonde because vana vatoo sexual active vakuzoziva zvepabonde but at least tikava educated kuti vaitisivo mavuziva zvepabonde chishandisavo chii maprotection because kana ukashandisa protection toka tavadzivirira zvinhu tu tavadzivirira kuti vasabate pamwiri tavadzivirira kuti vasabate zvirwere.
Asi mumwe mubereki ane vanasikana vatatu amai Precious Mary vanogara mumusha wembare vanoti vanoda kuti mutemo urambe uchidzivirira vana vasati vabvezera kuti vasanopiwa zvokushandisa pabonde.
Macontraceptive haafanira kutombopiwa vana zvachose. Wai ndiri kudaro because ndoona kuti vana vadiki even asiri kubvumidzwa zvisiri pamutemo vagara vangu vachingoita zvinerweseri vachienda vachinoita se vachinotenga macontraceptives of which zviri kutoita kuti vanyanye kutoita musikanzwa wese zani kunge vasi kutota because kana tikamuti tamuwanisa access yemacontraceptives which means percentage yevana vane musikanzwa yakatowandisa zani zvairi izvozvizvi.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vaudza Studio 7 kuti vachitarisa vana vechidiki vari kuita nhumbu pamwe neavo vanozoedza kubvisa zvisiri pamutemo vanokurudzira kuti vana vasati vabva zera vanoenda kumakirinika vachitsvaga nzira dzekuzvidzivirira pabonde vawane rubatsiro uye vati mitemo kusanganisira wePublic Health Act inofanirwa kuvandudzwa. Pari zvino pasi pemutemo wePublic Health Act vana vasati vabvezera ava vanokwanisa kuwaniswa zvokushandisa pabonde izvi kana vaine munhu mukuru chete. Imwe nyanzvi munyaya dzebudiro yevana amai Chinga Govati vatsinhira mashoko aya vachiti Zimbabwe inofanirwa kuvandudza mitemo yayo.
Tisati tagadzirisa ipapa kuti tava nemitemo iri kuvachengetedza vana vachona taisa ruzhowa rwakakwana rwokuvachengetedza vana vachona takunotaura zvepamberi zvekuti ngavasadai zvakangofanana nepamusha pasina ruzhowa tobva tati vana havafanirwe kubuda. Isu tichiziva hedu kuti mwana wese mukana waawana anenge achida kubuda kuti anotamba kudi.
Vachipindura mubvunzo mudare reparamende mwedzi wapera gurukota rezveutano vari mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaconstantino Chiwenga vakati hurumende haisi kutambira gwaro rakaitwa nedare reparamende rakakurudzira kuti vana vawaniswe zvekudzivirira pabonde pasina mubereki. Mutauriri webazi rezveutano vadonald Mujiri vati bazi ravo riri kushungurudzika zvakanyanya nekukura kwehuwandu hwevana vasati vabvezera vari kubatira pamuviri asi vati sebazi rezveutano kurudziro yavo ndeyekuti vechidiki varege zvepabonde vasati vabvazera.
Chokutanga ndechekuti bazi reutano kurehwa kwevana ritoriwo tezoshushikana nenyaya yekuti vana vari kubata nhumbu vasati vasvika zero especially atingati muchiri kumateen pregnancies asi dzisiri ndeyekuti vana vasaite nhumbu vasati vasvike zero.
Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.